Hurumende yanga yava nemakore akawanda ichikurukura nekukwenenzvera bhiri iri ichiti inoda kuti nyika iwane chouviri kubva muzviwanikwa. Muteedzeri wegurukota rezvezviwanikwa vaFred Moyo vanoti mutemo uyu wakakosha zvikuru kuZimbabwe.
Wakakosha sokutaura kwatakaita kuti mutemo wanga wakaitwa kare kuma60s. Saka chinhu chinenge chakagadzirwa 1960 something chine zvachaifanira kugadzirisa zvemazuva iwawo, asi tava mu2016 kune zvakawanda zvachinja, kwete munyika medu chete asi pasi rese. Saka zvakakosha kuti mutemo uyu unge uri mutemo unogadzirisa nokushanda nezvanhasi.
Asi sechave chigariro, musoro wetsuro kushaya nyanga, hapana kuwirirana munyika, nezvimwe zviri kunzi nehurumende vekunze vanofanira kutanga vaita vasati vapiwa marezinesi ekuchera zviwanikwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano chehurumende vachidzidzisawo paUnivest of Zimbabwe, Dr. Gift Mugano vanoti havaone chakaipa pamutemo wekuti makambani ekunze anyorese pamusika wekutengeserana munyika weZimbabwe Stock Exchange. Dr. Mugano vanotiwo havatenderane nevanoti kuita izvi kunogona kupa kuti vekunze vasauye kuzouchika mari dzavo muZimbabwe.
Ndo zvakakosha izvozvo. Kana tichida kuti nyika ibudirire, tinofanira kuti makambani anouya munyika munomu anofanira kulista pamusika weZimbabwe, weZimbabwe Stock Exchange. Mukatarisa makambani ari muZimbabwe sekuti Zimplats yakalistwa as a primary listing kuAustralian Stock Exchange. Saka zvinoreva nezvekuti maplatinum edisu sezviri seZimbabwe ari kushandiswa kutsvagisa mari kuAustralia. Saka zvinoreva nezvekuti mari inotambwa makashi kuAustralia. Munhu akauya muZimbabwe munhu akangoita mining claim kana unoisa pasi kumaketi yekunze kwenyika akutiita mari. Saka nyika dzese dzine kubudira dzine development dzinokohomera makambani anonge achishanda munyika imomo kuti vaite nezve primary listing pastorage yemunyika imomo. Zvakachekupfuura nyaya dze50%. Nokuti 50% yemashares inozokosha taakushayana madividends maprofit abuda gore rapera. Yeti zuva nezuva mashare anonge achitengeswa.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti kuda kumanikidza makambani ekunze kuti vanyorese pamusika weZimbabwe Stock Exchange kuzvisikira moto muziso.
Tiri munguva yokuti nyika dzose dziri kuzarura maborders adzo, inonzi globalization. Makambani anoregister kwaanenge achida achishanda kune dzimwe nzvimbo. Zvino mukati imi makambani anongorejestwa kunze aipinde mumining anofanirwa kana kusungirwa kunge akarejista pamuZimbabwe. Zvinonetsa nokuti stock exchange yedu haina kunyatsodzika zvakaita dzimwe mastock exchange ara London, ana New York, ana Tokyo vane misika yakadzama ine mari yakawanda chose. Muno muZimbabwe sekuzova kwamunotoita hatina mari, tinotoita dambudziko rekushaya mari yaikuita kuti nyika isafambe ichiende mberi.
Mashoko aDr. Kanyenze anotsinirwawo nemutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai Biti avaimbova gurukota rezveupfumi. Vabiti vanotiwo zviri kuitwa neZimbabwe hazvikwezveve kunze.
Zvinhu zviri kuitwa nehurumende yapererwa. Pfungwa dzakadzama kuti ingabata sei nyaya dzeupfumi. Chiri kunetsa muZimbabwe ikwe zvine izvi inyaya yekuti nyika haina mari, hakuna foreign direct investment, hakuna liquidity, current account kana kuti account iyaya inomeza kuti zvekutengeserana nezvekutenga zvekunze yakabhovhoka. Saka nyika haina mari. Saka zvatinofanira kuita izvine izvi seZimbabwe kuti tipone kutoti vanhu vekunze vatowisa mari munomu. So zvinhu zvakafanana nechirongwa chamuri kutaura ichi chekuti makambani zari paZimbabwe Stock Exchange aliste nechirongwa cheindigenization zvinhu zvinoita kuti mari isauye muno muZimbabwe. So i-wrong policy iri kuimplementwa at the wrong time. Dzishomanene nyika dzine mutemo wakadaro, even South Africa chayo hadzina. I could have appreciated in minute. Aivanga vati makambani anoita dual listing. Dual listing inobvumidzwa. Dual listing inenge yakureva kuti unogona kureiza mari paZimbabwe Stock Exchange saka unogona kuita list pa Zimbabwe Stock Exchange waita list ku Canada kana kuti Australia.
Asi vamoyo vanoti kana pachinge paita mutauro panyaya yakadai matare enyika anotire House of Assembly ne Senate anokwanisa kukwenenzvera mutemo uyo.
Kana zviri izvo zvezvanyo zvanzi nehurumende ndo zvatinoona zvakakodzera zvichanotariswa neparamendi zvigoenda kuimba yeparamendi yokumusoro vagotaura maonero avo. Ndidzo dzimba mbiri dzinobva nouono hwavanhu kubva kwavanomirira vanhu. Saka naidzodzo dzimba mbiri dzikabuda zvitaiwa vanhu vari gununu havadi ndo vanochicha ngwaro iroro hurumende yosaina zvandido zvinodikamwa navanhu. Vanhu vanotaura vachipinda nomuvamiririri vavo.
Mutemo uyu uri kuzeiwa nedare reHouse of Assembly pari zvino usati waendeswa kuSenate. Ndakamira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.